Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 30 zvita 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mwaka watasarwa nawo wave mushoma kuti tinge tichinokwanisa kusadzikisa mitemo inotarisirwa kuti tsaridzo dzigone kuzofamba zvakanaka.
Sangano reElection Resource Center rinoti hapachina nguva yakakwana yekugadzirisa mitemo yezvesarudzo. Vanhu nemasangano akasiyana-siyana vanopa pfungwa dzavo pamusoro pegore ra2022 na2023.
Pele anga asiri munhu ainyanya kubata-bata ake nezvematongerwo enyika, asi ndinotondera mugore rino ra2022 akatonyorawo achitaurira ivo vaPutin kuti hondo iyi haina kunaka, hombe yamatanga iyi.
Mutambi wenhabvu ane mukurumbira pasi pose, Pele, akashaya nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinoongorora zvesarudzo munyika reElection Resource Center rinoti hapachina nguva yakakwana yekuti mitemo yezvesarudzo igadziriswe sezvaitarisirwa. Zimbabwe inotarisirwa kuita sarudzo mukati memwedzi mitanhatu iri kuuya. Mukuru anoona nezvemabasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vanoti pamusoro pezvo kunyange hazvo gwaro rakanyorwa neZimbabwe Electoral Commission pamusoro pebasa rayakaita mukugadzira matunhu achashandiswa pasarudzo, sangano iri rinoimba kuti paramende ichapa zvizvarwa zveZimbabwe mukana wekuona gwaro iri vachipawo pfungwa dzavo gwaro iri risati ratanga kushandiswa.
Pari zvino kana tichinge takatarisa gadziriro yesarudzo dza2023, hapana zvizhinji zvatingataura nekuti pane zvikamu zvemitemo yaifanira kunge yakati gadziriswei. Ndofunga tikatotarisa kuti Minister of Justice vakatotebla kuti pave neElectoral Amendment Bill. Asi tichitarisa Amendment Bill iri sezvatakamboreva ranga risina kukwanira zvichienderana nemaonero atakanga tichiita sarudzo dzakapfuura. Saa nekuda kwaizvozvo tinoona kuti kana richinge razotenderwa kuenda kumapublic hearings kwavachanobvunza ruzhinji rwenyika maonero avo, tinogona kuita kuti pamwe dzimwe nguva vanhu vaisewo pfungwa dzavo mazviri. Asi kana tikaritarisa semamiriro arakaita pari zvino, tinoona kuti harina kunge rakakwanira kuti rigone kutibatsira kuti sarudzo dzedu dzifambe zvakanaka.
Bobos Bunu, munofunga kuti pachine nguva yekugadzirisa mitemo yekuti paitwe sarudzo dzakachena here?
Pamitemo yacho iri kugadzirwa tirikuona kuti nguva yaenda, nekutotarisa kuti 6 months before next election chiga chatinopiwa nebumbiro remutemo kuti mutemo ugone kushandiswa kufa sarudzo dzinotera. Tinoona kuti mutemo uyu inofanira kuiswa tingati tisati tapfuura mwedzi wechipiri wegore ratatarisana naro iri. Saa kureva kuti mwaka wasara wave mushoma-shoma, kureva kuti zvinhu zvichaitwa either muchimbi-chimbi, pachizove panogona kuzoitika matambudziko ekuti zvimwe zvinogona kukanganwikwa kana kutozosiyiwa. Saka tinoona kuti apa pane dambudziko ratinaro renguva diki-diki yatinawo, mwaka watasarwa nawo wave mushoma, kuti tinge tichinokwanisa kusadzikisa mitemo inotarisirwa kuti sarudzo dzigone kuzofamba zvakanaka.
SeElection Resource Center, delimitation kana kuti kuganhurwa kwematunhu achashandiswa pasarudzo yakaitwa nenzira inokugudza here?
Panyaya yedelimitation, kuganhurwa kwematunhu, mawards nemaconstituencies, pa report yakabudai isu hatisati taiona nekuti haisati yaitwa public kwatiri. Chatikangoona ndechekuti yakatumirwa kumutungamiriri wenyika, vanova vakaita kuti igozoendeswa kuparamende. Paramende taona kuti yakadeedzwa kuti igone kuzogara pasi iongorore report. Chatingangotaura ndechekuti tanga chitokurudzira kuti paramende ipe mukana zvekare kuvanhu kuti vagone kuinfluensa kana kutaura kana kupawo makomments maonero avo muripoti iyo, nekuti ndomukana woga wasara pari zvino. Saka hatina zvizhinji zvatingataura pamusoro peripoti kusvikira paramende yatipawo kuti itiratidze kuti zvii zviri muripoti, tochizopa maonero edu akakwana. Asi zvekare paripoti iyoyo yakangofanana nemitemo yandabva mukutaura nezvayo, ichafanira kuzogazetwa kureva kuti ichangoitwa semutemo wenyika. Nekuda kwaizvozvo mwedzi inotenderwa kuti igone kuzoshandiswa, inogona kunge yasara mishoma zvekare. Saka tikufungidzira kuti pamwe paramende inogona kumhanya yoita chimbi chimbi, yoongorora, yotarisa, yopawo mastakeholders, yopawo mapolitical parties, yopawo vanozvimirira vega, vanoshanda vakazvimirira vega, vanhu vose vo nechekuita kana chekutaura pamusoro peripoti, yodzokera zvekare kuelectoral commission yonogadziriswa kana paine zvinoda kugadziriswa. Kana pasinawo yopasa yakadaro, maboundaries matsva otanga kushambadzwa, vanhu voaziva pachine mukana. Saka ndofunga ndo patiri pari zvino. Tangomirirawo kuti tione kuti ripoti yachona patinoipiwa tinokwanisa kuitawo ongororo here tigopawo maonero edu pamusoro peripoti iyoyo.
Avo vange vari mukuru anoona nezvemabasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu vari parunhare kuHarare neStudio 7. Gore richipera kuswera mangwana, zvizvarwa zveZimbabwe kubva kumativi mane enyika nemasangano akasiyana-siyana vanotarisa kumashure kuona zvakare rwendo rwavakafamba muna 2022, vachitauravo pamusoro pezvavanotarisira kuti gore dzva richavaunzira. Mutori wedu wenhau Evans Zininga anotipa nyaya inotevera.
Gore ra 2022 rine zvizhinji zvakaitika mariri zvinobata mativi mana enyika, kubva kunyaya dzezveupfumi, matongerwo enyika, mafaro, mitambo, kodzero dzevanhu, zvechitendero nezvimwe. Nyika yakarwisanawo nedenda recovid-19 nekushandiswa kwezvinodhaka kunyanya pakati pevechidiki. Sarudzo dzegore rinouya dzemutungamiri wenyika nenhengo dzinomirira veruzhinji mudare reparamende dziri kutaurwa taurwawo zvakanyanya nevakawanda. Kwakaitikawo nyaya dzemhirizhonga, kune tsaona dziri mumigwagwa nenyaya yezororo, kudhura kwezvinhu nekubuda kwevakawanda munyika kunotsvaga mafuro manyoro sezvo vazhinji vachiti vakaomerwa nezvinhu munyika. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change reCCC vaGift Ostalos Siziva vanoti gore rinouya igore rakakosha kumhuri yeZimbabwe, vachiti bato ravo rinotarisira kuunzwa kwerunyararo munyika.
2023 inenge rigore rakakosha kwatiri nekuti kutarisira kuti munyika muite shanduko. Tichaparura hwaro wekuti tinofamba sei tichitarisa maprogramu edu kumaruwa, maprogramu edu towards young people and women. Ndo ichange iri focus yedu nekuti kugadzira sei kuti tikunde musarudzo sa-2023. Saka ndo mafambiro achaita seruzhinji rweZimbabwe, tirikutarisira kuti munyika muite shanduko. Dzose mabasa, dzose upfumi hwenyika hubenefite maZimbabwe, tigadzire nyaya yedevelopment munyika, tigadzire nyaya yemugwagwa, tigadzire nyaya yemagetsi, nyaya yemvura. Tikutarisira kuparawa yatinoti the New Zimbabwe Blueprint, rinoiriwo our policy blueprint rekuti how do we resolve nyaya yekushayikwa kwemabasa, togadzira sei nyaya yeeducation nezvimwe zvese zvakasiyana zvinosanganisira nyaya zehealth program yedu. Saka tichapara hwara iroro nekupa nyika kuti inofamba sei gore ra-2023.
Mukuru wekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vanoti kune nhimbe huru kusere kwegore dzva nenyaya yesarudzo.
Musangano weZANU-PF unokushuvirai kuva neholiday yakanaka kwazvo, unokushuvirai mufaro. Tichinoona vabereki vangadai vari vapenyu, vana mbuya, hama neshamwari, tichinokorokotedzana navo mugore dzva zvekare nokupemberera. Tinokushuvirai kuti mufambe zvakanaka mumigwagwa. Ndinokukurudzirai zvekare, takamirira musangano weZANU-PF, kuti musakanganwa kuti gore rinouya kune nhimbe iriko. tinosangana kunovhota. Tinokurudzirai kuti munoregista kuvhota. Vamunangagwa vanokushuvirai zororo rakanaka. Sangano weZANU-PF unokushuvirai zororo rakanaka. Chenjererai njodzi. Fambai zvinyoronyoro chikuru ndiko kusvika nekudzoka tiri vapenyu. Tinokutendai.
Murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano rinomiririra madzimai ari mune zvematongerwo enyika reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, WALPE, Muzvare Sitavile Dewa, vanoti madzimai anofanira kumira musarudzo akasimba kuti vazadzise chikamu chakaenzana nechevanhurume muparamende nemunzvimbo dzakakosha munyika.
Ndakamirira the Women's Academy for Leadership and Political Excellence, WALPE. Ndoda kutanga nekutenda madzimai emuZimbabwe negore ra2022 iro ravakashinga kuchengetedza mhuri dzavo nekuparticipatawo maleadership and decision making positions, although environment yanga isingakodzere. Zvanga zvisina kuchipa, vamwe vairohwa, vamwe vaisungwa, asi madzimai akangoshingirira. Tikavaonawo zvikuru vari pamberi pekufaitira kodzero dzavo. Isusu seWALPE tinoshuvira kuti panozopera gore ra2023 tinenge tine madzimai akawanda zvikuru anenge apinda mumanzvimbo dzepamusoro-soro dzemadecision making. Takatarisana nechidonzvo chekuda kuzadzikisa 50-50 gender equality maleadership positions ese.
Mukuru wesangano rinomiririra vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Students Union, kana kuti ZINASU, vaBenon Ncube, vanoti kurudziro yavo ndeyekuti vechidiki nenyika yese vadzokere kunogadzirisa zvakatadzikwa mugore ra2022.
Ndinongoda kuti isu sevanhu veZimbabwe zvatiri kupinda mugore rinyuwani tigadzirise zvatakatadza kugadzira mugore rapera, because gore rapera ndakaona taicomplaina tichichema kuti salary yakakwira, kuzvipatara hakuna mari, kuri kubiwa mari kuhurumende uko, vakuru venyika vari kunetsa vanhu, mapurisa ari kurova vanhu, maschool fees haasi kubhadharika. Dai gore riri kuuya iri, dai tatanga zvekutogadzirisa zvinhu izvozvo zvokutinetsa, because tinenge tichitoziva kuti problem yacho iri kubva kupi.
Kudaidzwi anonzwa munzvimbo dzakasiyana-siyana muzuva ramangwana nenguva dze12 kana kuti 12 midnight kune mhemberero dzemarudzi akasiyana-siyana vemakereke, vemadhindindi nevechivanhu, umwe nemumwe achimira panzvimbo yake. Ko iyo 2023 yakatakurei? Richazovei gore rinouya? Mubvunzo uri pamiromo yevazhinji, asi kuno kustudio 7 tinokushuvirai gore dzvarakanaka. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Ezininga.
Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday muri yevaimbova nhengo yeCitizens Coalition for Change muzvare Blessing Ali inoti Blessing haasi kuzochengetwa kusvika gweta ravo vajobsikala vasunungurwa. Blessing Ali akapondwa mwedzi mitanhatu yapfuura neanofungidzirwa kuti inhengo yeZANU-PF. Mutumbi wake ukawanikwa wakachekwa-chekwa wakakandwa mutsime. Munhu akauraya Blessing akabatwa asi haasati atongwa. MuNewsday makare, madzisawira avajobsikala nezuro akapomera mhosva mapurisa yokuvarambidza kuita munamato wavajobsikala waifanirwa kuitwa nezuro pamba pavo kuchitungwiza. Vasikala vave nemwedzi mitanhatu vakavharirwa mujeri vachinyimwa mukana wekubvisa mari yezvibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadii vateereri Studio 7 vose nevanofambisa basa vose, kutendai nekutipa zvinhu zvizere, zvinhu zvinopa kuti tienderere mberi kwete zvinhu zvemanyepo. Ndimune muchititaura zvinhu zvechokwadi, ngatishingirirei, zvinhu zvichanaka chete.
Kwazwai vateereri veStudio 7, zita rangu ndinoitwa Gilbert Bvunza Wabaya, ndiri pano patembisa Johannesburg, South Africa apo. Ndinoti happy new year vatsigiri vetripc. Ndinoti ngatirambei takashinga tive nekubatana kwakanaka kwakasimba tese tese tichitsvamo kunovhota next year tibvise makorumera ezanupfi tarisai muone hama dzangu dziri dziri kutambura vazhinji vane zvekuita asi havana chekuita nekuda kwekuti nyika yedu takaondongeka kare tarirai muone umbava huri kuitwa nezanupf huri pachena hwekupa nepfuti nyika yose yakatarira toramba tichingodzosera vanhu vakadai sehere pazvigaro hama dzangu ativhurei maziso tose tiite chinhu chimwe chete tiva neshanduko gore rinotevera ratiri kutarisana naro iroyi ngativai vanhu vakavhurika matingoramba tongova vanhu vakangovhagwa meso vasingasvinuri vasingaoni zviri mberi ngativei nekubatana kumwe chete vana veshanduko
makadii amazangu studio 7 kubira sarudzo kwatotanga kwaitwa nezanupf kana vachitaura iwo kuti maes combatants varwi verusununguko vari more than 100,000 vakabva kupi nokuti patakapinda muzimbabwe vanhu vaiverengwa kunzi vanga vari mudunhu vakabata pfuti vezanu vaive 60,000 vezipura 49,000 kana sika kanga zvito mafigures achona aivepo ipapo nyange zanu ikaverenga vamwe vangu vasina kubata pfuti vangu vari mukati menyika hazvingaiti kuti vave 100,000 more than 100,000 nokuti pave nemakore mangani tabva muhondo vanhu vazhinji vakafa vacho vakava varwiri verusununguko ndo majority yacho vakafa saka matoona here kuti zanu yatotanga kutobira sarudzo tisati tapinda mairi more than 100,000 vakabva kupi max combatants wayo max combatants mazhinji angarezipura akaurawa mamwe vakatiza vakatizira musouth africa mwe vakaenda kubotswana pakanga pakudistoriwa zapo paya saka ivo vezanu vanoita more than 100,000 vakabva kupi
makadii mhuri ezimbabwe inini ndinonzi murinye unobva pamidlands apo tinotenda nenhau dzamunotipa vestudio 7 mhuri yezimbabwe ndichiti hurombo kurasikirwa nehama dzichienda kuzororo zvino zvinorwadza zvakanyanya ndiri kuda kumbotaura pamusoro pemurume uyo wezanupf ndivo vaparadza vari kutaura kuti hanzi hurumende yavamunangagwa nokuti vamunangagwa havakondirori matare ini ndinopikisana navo panotombova neimwe vhidhiyo yakambotenderera vamunangagwa vachitaura kuti we are the courts we are army we are police ivo mbune vachizvitaura zvairevei nhasi ndo vanoshandisa matare kushungurudza zvisvarwa ndo vanoshandisa matare nemauto nemapurisa kushungurudza vanhu nhasi ndo panobatwa zvenhengo yebato ravo iine pfuti nemota yehurumende vachirobha mabhizinesi izvi zvongova pachena kuti robhari yese iri kuitirwa muzimbabwe iyi robhari yaka inoitwa nezanupf
munangagwa copied what mugabe was doing word for word mukatarisa mugabe aimira paplatform achitaura kuti no political violence asi vanhu vake on the ground what they were doing they were giving people ma short sleeve and ma long sleeve and how many people were killed in 2008 even after iye aimira achitaura kuti no political violence ndizvo zviri kuitwa futi namunangagwa iko zvinezvi vanomira achitaura kuti no political violence asi kuti vanhu vake pasi zvavanenge vari kuita vanenge varoita exactly the opposite anenge asingazvioni here anenge achizviona but kungozama kuvhara maziso evanhu saka munhu ari responsible for the violence ndiye munangagwa tisakanganwa background yake nehistory time yegukura hundi tisakanganwa kuti muna 2008 later on munangagwa akazobuda achitaura kuti tsvangira yakanga ahwina wana didi masimutasa vanga vatotiza vako kwaaenda kwarusapo waka akamufonera iye kuti dzokai dzokai zvekuti tadyiwa izvozvoizvo hazvina basa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pele uyo anozivikanwa nevamwe nerekuti mambo webhora nekuda kwezvidavado zvake munhabvu akashaya nezuro kuBrazil muchipatara cheAlbert Einstein mushure mekurwara kwenguva yakareba nechirwere chegomarara. Pele akapinda muchipatara munambudzi mwedzi wapera. Pele akaberekwa kuTres Corações mumakiromita mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti 250 kilometers kubva muguta guru renyika iyi reRio de Janeiro muna 1940. Akatanga kutambira Brazil muWorld Cup aine makore gumi nemanomwe. Pele akatanga kutambira chikwata cheSantos muBrazil aine makore gumi nemashanu. Paakasvika makore gumi nematanhatu akange ava kutotambira chikwata chenyika cheBrazil. Pele ndiye mutambi wechidiki kutanga kunwisa kumakwikwi eWorld Cup muna 1958 uye kuzonwisa zvibodzwa zvitatu mumutambo mumwe chete mumutambo weWorld Cup. Pele akanwisa zvibodzwa makumi manomwe nemanomwe achitambira Brazil uye iye naDiego Maradona vakanzi neFIFA ndivo vatambi vakatamba kudarika vamwe mumakore ekuma1900 kana kuti 20th century. Mutambi uyu akamboita gurukota rezvemutambo muBrazil uye akadomwa kuva munyarikani nesangano reUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization kana kuti UNESCO panyaya dzemitambo. Tabata murume anofarira zvemitambo, tafadzwa munjanja kuti atiudze maonero ake.
Mutambi uyu Pele aibva kunyika inonzi Brazil. Akazvarwa mugore ra1940 kuSao Paulo, Brazil. Pele akatanga kudzidziswa kutamba mutambo wenhabvu nababa wake waivewo mutambi mukuru wenhabvu. Mukurumbira wenhabvu waPele wakatangira paakatanga kutambira timu inonzi Santos aine makore 15. Pazvinorakidza kuti mukomana uyu anga achaita mbiri yebhora ndezvekuti akatanga kutambira national team yeBrazil aine makore 16. 16 years Pele anga akutambira timu yeBrazil national team. Ndingangoti World Cup yekutanga yaakahwina akaihwina mugore ra1958. Achibva dzokorodza zvakare mugore ra1962 Pele obva ahwina World Cup yake mukombe wechitu. Panguva iyi Pele anga akunzi the king of soccer, ndo yanga aya nickname yaipiwa. Pele haana kuzvarwa achinzi Pele, yanga itori nickname. Zita rake rekuzvarwa rinonzi Edison Arantes do Nascimento. Murume uyu waita mukurumbira wakatisiya zuro akazodzokorodza zvakare muna 1970 Pele achibva ahwina zvakare mukombe weWorld Cup. Saka akahwina maWorld Cup 3 mukutamba kwake kwebhora. Tichitarisa vanhu vakasumudza mukombe weWorld Cup, Pele akabata mukombe iyi ka3 zvisati zvaonekwa pasi rino. Saka anotonzi ndiye mambo webhora, the greatest of all time. Pele ndiye watinenge tichitarisa chiti the greatest footballer of all time.
Vamujanja, kana makatarisa vatambi vemakore anaya, pano vamunoona sokuti angaenzana naPele here kana kuti angaenzaniswa naPele?
Variko. Ndingangoti Diego Maradona, kuna Messi, Lionel Messi uyu akabva kusumudza mukombe weWorld Cup. Kuna Zinedine Zidane. Pane vanhu vakuva nemukurumbira webhora inini yandinoti the Mount Rushmore of soccer, gomo revakuru vakuru webhora, pana Pele, pana Maradona, pana Zinedine Zidane, pana Lionel Messi.
Kumuupenyu hwake asiri munhandare pane zvamungatiudza pamusoro peupenyu hwake?
Angari baba, angaine vana vake I think vasere. Pele akatomboitawo minister of sports kuBrazil. Pele munhu angaine chitendero chake angari muroma, muromen catholic, and muna itendera, I follow as itendero. Pele angasiri muna inyanya kubata-bata hakinezwe matunge renyika, asi ndinotondera mugore rinora 2022, akatonyorawo achitaurira iwo vaputin kuti hondo ii, aina kunaka hondo ya matanga ii. Zvinhu zvaakakomenta zvaasingawanzo kuita asi zvinhu zvaakatotaurawo gore rino nenyaya yehondo yekuukraine.
Muchinda anofarira zvemitambo Tafadzwa Munjanja ari parunhare kuOklahoma neStudio 7. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Chibvumirano chekumisa kushandiswa kwezvombo zvine muchetura cheChemical Weapons Convention, icho chakatanga kushanda muna 1997, chakanangana nekupedza kushandiswa kwezvombo zvine muchetura kubva muzvombo zvepasi rose. Sangano rinoona nezvekushanda kwechibvumirano ichi reOrganization for the Prohibition of Chemical Weapons, kana kuti OPCW, rinosanganisira nyika dzepasi rino dzose kunze kweina chete. Mubatanidzwa unotungamira sangano reOPCW weConference of States Parties nguva pfupi yadarika wakapeta musangano wavo wechimakumi maviri nenomwe kana kuti 27th kuHague. Vachitaura nevatori venhau pazuva rekupedzisira remusangano uyu, Ambassador Joseph Manso, mumiriri weAmerica wechigaro chefirapo kuOPCW, vakasimbisa zvakagonekwa nesangano iri pamwe nezvimhingamupinyi zvariri kusangana nazvo. Chakanaka ndechekuti zvikamu makumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe kana kuti 99% zvezvombo zvepasi rose zvakaburitswa pachena zvakaparadzwa. Izvi zviuru nezviuru zvematani ezvombo zvine muchetura wepamusoro-soro. Vakadaro Ambassador Manso vachiwedzera kuti zvikamu makumi mapfumbamwe nezvisere kubva muzana kana kuti 98% yezvombo zvakambenge zvakachengetwa neAmerica kwemakore zvakaparadzwa, uye America inoramba iri mugwara rekupedzisa kuparadza zvombo zvayo zvasara muna 2023. Chinosuwisa ndechekuti dzimwe nyika shoma dziri kuenderera mberi nekugadzira uye kushandisa zvombo zvine muchetura, izvo zvinoisa munjodzi nyika dzose, vakadaro Ambassador Manso. Syria yakadzokorora kushandisa zvombo zvine muchetura kuvanhu vayo uye yakatorerwa kodzero yayo yekuvhota muOPCW. Vakati pane kuedza kuenderera mberi kuona kuti vari muhurumende yeAssad vane chekuita nekushandiswa kwezvombo zvine muchetura muSyria varangwa. Hurumende yeRussia zvichakadaro inoramba ichitsigira hurumende yeAssad nekuidzivirira kuti isaonekwe zvairi kuita nekutorerwa matanho. Russia pachayo yashandisa zvombo zvine muchetura kangasvika kaviri mumakore achangopfuura, pane aimbove musori weRussia Sergei Skripal nemwanasikana wake, nepane mutungamiri webato rinopikisa hurumende yeRussia Alexei Navalny. Pamusoro pezvo, mutungamiri weRussia vaVladimir Putin nevamwe vakuru vakuru muhurumende yeRussia vashandisa mashoko asina basa pamusoro pekukosha kwekushandiswa kwezvombo zvinoparadza muhondo yavo yavasina kudenwa uye isina chikonzero yavari kurwisa Ukraine. Ambassador Manso vakatondeka kuchitsidzo chemutungamiri wenyika vaJoe Biden chekuti kushandiswa chero kwezvombo zvemuchetura neKremlin kunosangana nemhinduro yakakodzera. Vakatiwo zvipomerwa zviri kutaurwa nevakuru vakuru muhurumende yeRussia zvekuti Ukraine yakashandisa kana kuti iri kuronga kushandisa zvombo zvemuchetura zviri pachena kuti ndezvimwe zvemanyepo avari kushambadza, uye hazvibatsire kwese kuOPCW nedzimwe nhengo dzose. Ambassador Manso vakatsinhira kuti iye zvino kwave nekutambirika kwakakura mupasi rose kwechijairira chekupikisa zvombo zvemuchetura. Vakati OPCW neChemical Weapons Convention vakapika, vagara uye vacharamba vakakosha mukuona kuti tazadzisa chinangwa chedu chepasi rose risina zvombo zvemuchetura. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica, amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Ndiri muWashington DC zvakare ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.